tinoona kuti pana makwikwi akakura chaizvo pakati pavaviri ava, tichitarisa zvekare musiyano iri pakati pavo ichavaparadzanisa kuti umwe uchakwanisa kuzohwina nazvo mumwe pamwe zvinogona kuti asahwina.
Mungati pane musiyano wakaita sei pakati paamai Harris navaWilds, tichiwanikwa isu tichienzanisawo navadonald Trump navaJD Vance?
Zvakasiyana chaizvo pakati pavaviri ava ndezvokuti mapolicies avo akasiyana, tarisa isu nyaya dzeimmigration, nyaya dzeupfumi, tozotarisa zvekare kuti mumwe mudzimai mumwe murume, tozotarisa zvekare isu kumazera avo, mumwe uri pa78 mumwe uri pa59, tozotarisa isu pane zvavakaita panyaya dzemabasa avo kusvika pari zvino zvakasiyana.
Semaonero enyu, amai Kamala Harris vachange vachitaura nezvei pamusangano iyi? Tozotarisawo kuna vaDonald Trump, zvii zvavachange vachisimbisa pamusangano yavo yekutsvaga rutsigiro?
Tichitarisa isu amai Harris vava vari prosecutor California, vane zvavanozvitutumadza nazvo, zvavakaita, zvavachandotaura kumararu uko. Uchitarisawo kuti vaTrump vanenge vakanangana nokunoshora zvakamiririrwa naamai Harris nehurumende yavo iri kutonga pari zvino. Saka tichitarisa zvekare vaTrump, munhu wakambotonga akazikamwa navanovhota maAmerica kuti matongero ake akaita sei, ndo avanenge vari kusimbirira iwayo kuti kana ndikadzoserwa zvepakutonga ndichange ndichiita zvakati, zvinganyanya panyaya dzeupfumi kana kuti panyaya dzeimmigration.